Urongwa uhu hwave nenguva yakareba huchikwenenzverwa paine chinangwa chekuti panosvika gore ra2030 pange pasisina vanoshaya nekuda kwechirongwa ichi. Vanenge vaine chirwere ichi vanenge vachitarisirwa kuwana mapirisi zviri nyore. Mukuru wemapirisi mudunhu reManical Intercity Commissioner Dorothy Kupara, avo vakaparura chirongwa ichi, vanoti zvakakosha kuti mapirisa ose aremekedze hwaro hwavapo kuitira kuderedza kupararira kwechirwere ichi. Amai Kupara vanoti hapana chinonyadzisa pakunoongororwa chirwere cheHIV uye pamwe chete nekutora mishonga yacho sezvinodiwa.
Kazvamubata kaziviswa. So it is my wish and I would like to thank you very much, Vana Director Medical, that you came to my province. And I think my province is going to be the first one to meet this document. And my officers, I don't think they are ever going to deny it. But I can't say the medical officer.
Mukuru wemapurisa uyu anotiwo hwaro huripo uhu hunobudisa pachena kuti vanenge vaine chirwere havaizotadziswa kusimudzirwa pabasa. Hwaro uhu hunotiwo vanenge varwara vanokwanisa kumbonozorora zvavo vachipora vachizongodzokera kubasa kana vari kunzwa zviri nani. Mumashoko avo ekuvhara chiitiko ichi, mumwe mukuru wemapurisa Superintendent Eric Kamanda vanoti hwaro hwavapo uhu huchabatsira mukufambisa basa ravo zvakanaka kunyanya kuvatungamiriri vemakamba kumatunhu ose emunyika.
Kana masangana semadispo, kana masangana nechinhu chemedical chiri kuda kunetsa, munoti kupolisi inotiti inenotitorera iroro ende riri kunzi rakateteka rinosapotwa nepolisi act, macurrent labor laws nezvimwe zvese. Saka tinokutendai kuti chiremba dokumendi ramauisa netimu yenyu rinokosha chose riri kubva ratipa topiki isinzi yebasa toavaitiitanzo dzavandi tinotenda. Tinokutenda nese tiiti tinotenda zvinhu zvedu zvafamba zvakanaka.
Mumwe wechipurisa anorarama nehurwere sejinditawanda Mugeri vachipa uchapupu vati zvakakosha kuti munhu wega wega kunyanya kuchipurisa ararame achiziva paamire mushure mekuvhenekwa kweropa.
Panhau yekuudza vamwe hukubasa handikuti dai inobiti kurozi zviri nani inini ndaakuziva zvandiri zvitozai izvezvizvi ndikakuenda kukepo isito vaakutideza nepesimeni. Handichadi kuti ndinzwe pati nyenyeru ndokoenderera dhawe zvonzinhari chii takagoita anonzi maupdate mamota ekuti yakatanga pahura kuzvimba huro kaizvo zvikanzi vamwe vachiti chii chii kusvika vazoona kuti hano imota ndikaoparate vadabeka patkugira patanaziva kuti maupdate vakadangorapa pedu pacape hospital achipera.
Hwaro hwekubudisa HIV AIDS policy hwakaitwa pachidzidzwanwa nemasangano akasiyana-siyana anosanganisira the National AIDS Council, NAC, Population Services International, PSI, nemamwewo. Mukuru weNational AIDS Council muManicaland vaEvans Makoni vanoti vari kushanda nemapurisa kuti vazadzikise zviri muhwaro mavo.
Kambani ikalonja policy yainoimplementa tinobata vazhinji vanenge vari kumabasa. Toderedza kuwandu hwemari yatinoshandisa pakurapa nekuti vanhu vanenge vadzivirira.
Vakuru vechipurisa havana kuda kuburisa pachena kuti chirwere ichi chakapararira zvakanyanya sei muZRP kunyange hazvo ongororo uchitaridza kuti kuchipurisa kumwe kwemamwe mapoka emabasa kwakatekeshera chirwere ichi kusanganisira kuchiuto nekuvatyairi vedzimotokari dzinofamba mitunhu mirefu. Hwaro hwakaparurwa uhu hucharamba huchiongororwa nekugadziriswa kuti hukwanise kufambidzana neshanduko inenge iriko uye nenguva. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.